Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai achange achikwikwidza. Musarudzo dzegore rino akamirira dunhu reHarare West.
Indonzi fungai Jesu Majome. Ndiri kukwikwidza kuti ndive zvakare nhengo yedare reparamende reNational Assembly ndakazvimirira ndega muHarare West constituency.
Muzvare Majome, zvii zvamuri kuvimbisa imi kuti muchapakurira vagari vemuHarare West?
Ndiri kuvatsidzira kuti vakandisarudza zvakare ndidzokere kuva mumiririri wavo. Ndicharamba ndichiita ndichienderera mberi nekunyatsova izwi ravo rechokwadi rinonyatsobva muno muHarare West, rinenge richitora zvinhu zvinobva muno muconstituency kune zvavanonditaurira ivo nezvandinoona nekuti ndiri mugari wemo, ndichizvitura ndichizviisa mudare reparamende kuti mitemo iyo yatinoruka imomo neyatinobika inge ichiratidzawo zvido netarisiro dzedu, uyezve kuti chiongorora zvakare kuti ivo president anenge azivepo nemaminista ake vari kuita here zvirongwa zvinotibatsirawo muno muHarare West nekungovamirira mune zvenyika.
Mune hwaro here hwamuchange muchishandisa?
Ndine misoro yenyaya ingati 7 ndakatarisira. Handiba kuti ndinge ndichifunda ndichifambisa kuti zvinhu zvigadzirike kunoku. Zvekutanga ndezvedzidzo yekuti ndirambe ndichiva izwi rinoedza kuti hurumende ibvume igadzirise kuti pava kwezvikoro muno muHarare West, nekuti zvikoro zvakasovakwa nguva yasimisa, hapana zvikoro zvitsva zvakazombovakwa nehurumende. Chimwe ndechenyaya yehutano yekuti hurumende ida kuti ndisainzire chaizvo ndisude kuti hurumende ibvume kuti igadzirise matanho ekugadzirira vechidiki ione kuti nyaya yekupera kwavari kuita upenyu hwavo nehutano hwavo netarisiro yavo nekunwa zvinodhaka zvakasiyana siyana zvinonzi pachirungu madrugs patorwe matanho, nekuti munyika muno hatina chokwadi zvatiri kumboita nenyaya yedambudziko iro vechidiki kunyanya vari kuita vanganovana bronco kana pamwe mbanje nemamwe zvinodhaka zviri kubva kunze kune dzimwe nyika anonzi manarcotics ana drugs ari hadi atove muno kuti patorwe matanho ekuti vabetsereke, uyezve nenyaya yezveHIV neAIDS kuti mumakliniki edu ekanzo anga achionekwawo achiva nematest anonzi PCR HIV anga ari pedyo nekuti pari zvino anongowanikwa kutaundi. Tichange tichisunda Harare City Council iite kuti kliniki yekumaobra inge ichikudziridzwa ikwanise kuti vamadzimai vekuno vanenge vakazvitakura vasaende kure kure kunana kuwadzana nekwakadaro daro kuti vanosunuka sunukire muno. Kwozoti nyaya ndingati dzezvivakwa nezvifambiswa, nyaya yeenergy neinfrastructure ndicharamba ndida kuti ndirambe ndichienderera mberi kuti ndipedzise zvandakatanga muparamende ino zvokunyatsokurudzira nekusaidzira chaizvo kuti nesimba kuti gurukota rezvemagesi vatore matanho ivo kuti zesa ivakiridze matransfoma edu nekuti anogara achingopazwa nevanhu vambavha dzinenge dzichiba mafuta sekuavhoni svondo vakapera nemumebhurendi patogarwa masvondo akatowanda pamwe kutopfuura mwedzi vachimirira kuti matransfoma agadzirwe. Nenyaya yemigwagwa yekuti ndirambe ndichienderera mberi kuti hurumende izadzikise chitsidzo chavakaita muparamende ine pandakavakurudzira nekuvasaidzira chaizvo kuti vavise tsika yekutorera kanzuro yedu yeHarare nemamwe mari yemalaisensi yemotokari kuti mari ibve kuzinara idzoke kukanzuro nekuti vakatsidza kudaro ndafambisa motion muparamende. Zvakare nenyaya yemari yekunetsa kuri kuita mari munyika muno ndicharamba ndichisaidzira kuti hurumende ipedze dambudziko rekushayikwa kwecash nenzira iri pamutemo, uyezve sezvo ndakuzvimirira ndiri nhengo yakazvimirira ndinotoona kunge ndinotozonatsokwanisa nesimba riri pamusoro rakapetwa nekuti ndinenge ndakungovavarira zvido zvavo chine ndendisi isina ndingati vanamambo vaviri ndinenge chingotumwa navo chete ndinenge tisikatarisi kuti bato saka ndinenge ndane nguva nemukana uzere.
Tiri panyaya iyoyo yekumirira bato reMDC musarudzo tikuona makazvimirira, uyezve takanzwa iro bato reMDC rinomirirwa navachamisa richitaura iro munguva yapfuura kuti vakadzinga vese vachapinda musarudzo vakazvimirira zvakamira sei kwamuri ikoko?
Ini ndinongonzwawo zvichingotaurwa serimwe rekupenyuma muzvinofambiswa fambiswa izvo zvakaita sema WhatsApp nezvakadaro. Ini pachie zvangu handisati ndatambira tsamba kana kutotambira runhare kana kutongokokwa kana tai, handisati hangu ini pachie zvangu ndazvo ndinongonzwawo zvichingonyorwa-nyorwa zvichingotendura-tendura mafoni kuti ndozvaitika, asi ini pachie zvangu handisati hangu ndatambira mashoko iwayo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.